Mazvita baba kandemiri nekundi koka kuchirongwa chenyu chino. Kutindi taure ne African Diaspora Empowerment International. ADEI organization ine donzo rekubatanidza vanhu vanobva kunyika dzeAfrica dzakasiyana siyana. Kuti tikowerane pfungwa nekubatsirana yatinoti networking pachirungu. Donzo reADEI nderekuti uyai tikowerane pfungwa, uyai tibatsirane kugadzira upfumi munzvimbo idzo tiri. Idzo dzinzvimbo dzediaspora. Tinodaira kuti pane maopportunities akawanda chaizvo munzvimbo idzo tiri. Atinokwanisa kuti tiunganidze upfumi. Takabva kunyika dzedu dzechibarirwe tikauya munyika idzino kuzotsvaga mabasa. Hongu takaona uye vazhinji vedu tava pari nani kupfuura patangange tiri tichiri kunyika dzedu. ADEI kuti zvakanaka izvozvo asi uyai tiende pamusoro. Hongu tava nemigove, tava nemasalari atinodya tichiguta, asi ngatichienda pamusoro tigadzire hupfumi hwakawanda uhwo tinokwanisa kuzosiyira nevana vedu. Amwe marudzi ari kuzviita, uyai tibatanewo sevana veAfrica tibatsirane kuwaka hupfumi munyika idzo tiri.
Saka chirongwa chenyu ichi chinobatsira nenzira ipi kuvana vekuAfrica vari kunze kwenyika?
Mazuva ano munguva iyo tava kugara muna iyo, nguva inonzi global economy, zvinotoda kubatana nevamwe, nekupanana mazano, nekupanana hunyanzvi kuti tibudirire. Hapana munhu achakwanisa kubudirira ari ega. ADEI tinokoka vanhu vanobva kuAfrica, vakabudirira mune zvavari kuita, uye vanoda kukoverana nevamwe nekuvadzidzisa kuti vave vanotangawo mabhizinesi kana mainvestments ekuti vavake hupfumi.
Saka mabatsira vanhu vakawanda zvakadii kubva pamaparura chirongwa ichi?
Tabatsira vanhu vakawanda chaizvo nekuvapa pfungwa dzekutanga mabhizinesi avo. Dzimwe nguva vanhu vazhinji vanoda kuti vatangewo mabhizinesi vaitewo mari, asi tinoshaya kuti totangira papi kana kuti zvinofambiswa sei. Padiaspora ndo patinoti uyai tese maAfricans tibatane, tikowerane, tiise misoro pamwe chete nekudzidzisana. Chimwe chatinoita padiaspora kudzidzisana kuti zvinotangwa sei.
Ndiani akakodzera kuve nhengo yesangano renyu reADEI?
Membership yedu paADEI ndeyemunhu wese. Tinokoka kubva kuvana vechikoro kusvikira kuvanhu vakuru. Tinonyanya kutarisira kuvana vadiki kuti tinodaira kuti vakava neinformation iyi vachiri mazero avari iwayo, vanokwanisa kuishandisa zvakakwana kuti vavake upfumi munzvimbo idzo vari. Tinodaira kuti dai kuri kuti takange tine information iyoyi mazuva apfuura, tingadai tava pamberi, tave panzvimbo dziri nani chaizvo munyaya dzekuvaka upfumi.
Saka chirongwa ichi chinobatsirawo nenzira ipi vari kumusha?
Chimwe nechezvinhu chinoitika muupenyu hwedu semadiaspora ndechekuti tinotumidzira mari kumusha kuti tibatsire vanhu, hama dzedu dziri kumusha, nemari yekuti vararame. Tichiona zvekuti tinenge tiri kushanda, mari dzatinotumidzira kumusha idzodzo dziri kubva mumabasa, tinoshanda mahours akawanda akawanda kuti tikwanise kuti titumidzire mari idzodzo kumusha. Tichizoona kuti dambudziko racho nderekuti iko kumusha kwacho ikoko hatitokwanisi kutumidzira yakawanda inovakwanira. Isusuwo kuno tiri kunetsekawo kushanda mahours akawanda, zvimwe zvinokonzeresa kuti utano hwedu husava hwakanaka kuti tiwane mari iyoyo. So tinoona kuti pane madambudziko kwese kumusha kwatakabva, kana kunoku kunyange zvazvo tichinge tiri nani. Saka diaspora iri kuti ngatimbotora nguva titarise patiri ipapo. Tikakwanisa kuunganidza hupfumi hwakati wandei patiri ipapo, then tinozokwanisa kana kutumira kumusha mari yakati wandeiwo. Toona kuti vanhu vese vanenge vagara zviri nani. Kusaka ndiro rimwe donzo redu reADEI. Kunyange tisati tava nezvirongwa zvatiri kuita kumusha, ndinoreva kuti vazhinji avo vari kuvandudza upenyu hwavo, vari kuvandudza upfumi hwavo, vanokwanisa kuzoti vatumirewo kamari kakati kumusha ikoko, kubatsira vanhu kumusha. Ndo rimwe donzo redu ratinoonaka kuti zviite. Muchirungu tinoti empowered Africans empower Africa.
Donzo renyu rakaita kuti munge muchiparura sangano iri nderipi?
Tinotenda Mwari neizvo takakwanisa kuita gore rapfuura, gore ratakaita operate. Takakwanisa kuita inspire vanhu vakawanda chaizvo kuti vavambewo mabhizinesi avo, wamwe kuti vangotanga kufunga nezvazvo kuti vangavakawo sei upfumi hwakawanda kwekuti vanokwanisa kusiyira nevana vavo. Ndiro donzi redu. Saizvozvo takabudirira chaizvo gore rekutanga. Tinonangisira kuti ticharamba tichienda pamberi. Sekutaura kwandaita, donzi redu ngerekuti uyaitivake upfumi, waitiunganidze upfumi munzvimbo idzo tiri. Donzi redu nderekudzidzisana, takava nezvidzidzo zvakawanda, vazhinji vakabatsirikana chaizvo. Uye tiri kuramba tichienda pamberi nekudzidzisa vanhu kuti votanga sei mabhizinesi munzvimbo idzo vari. Kunyanya chimwe chatinoita ndechekuti haikona kuchavamba from scratch. Pane vazhinji vari kuzviita izvo ruda kuita. Tinotenda munyika dzatiri kunyanya munyika ino yeNorth America. Maopportunity akawanda asi kazhinji tanga tisikatombohatarisi. Taingomhanya-mhanya tichingomhanyiridzana nekunotsvaga mabasa. Asi tiri kuti aiwa chimbomirai. Nyatsai kutarisa. Hapana here zvamungakwanisa kuita kuti muvandudze upfumi hwenyu munyika idzo tiri. Mamwe marudzi akazviita uye ari kubudirira. Madiasporawo ari kubvawo kunyika dzavo. Asi isusu weAfrica zvinoti tinetsei kazhinji kuti tiuye pamwe chete tibatsirane nekukoverana pfungwa. Kazhinji tinoti kana munhu aona chaaona akuda kutohwandisa haadi kuti umwe munhu aziwe. Adei toda kuputsa izvozvo. Tiri kuti kana pane chaunoziva uyaudzidzisewo umwe munhu, uyautaurire umwe munhu. Ndiro donzo redu paAdei. Musadya muchiguta muri mega, uyaitikoverane nevamwe. Pane upfumi hunoitika mukati meupenyu hwedu apo tinokoverana nevamwe. Ndiro donzo reAdei.
Saka matimakwanisa here kuona michero kubva muchirongwa chenyu?
Tinotenda Mwari kuti gore redu rekutanga takava nekubudirira kwakakura, kwakawanda. Tiri kufara nekufamba kwatiri kuita uye tiri kunangisira kuti tichakwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinopfuura izvozvi sekukura kwatinonga tiri kuita. Tinokurudzira vanhu kuti uyai tisangane pamwe chete tikoverane. Kunyanya vane zvavari kuita, uyai mubatsirewo mamwe maAfricans enyu nekuvadzidzisa zvamuri kuita.
Vanoda kukubatai kana kuziva nezvesangano renyu reAdei vanokubatai sei?
Tinonangisira kuramba tichikura tiri kuenda pamberi. Endai pawebsite yedu aday.online. Munotiona ipapo. Pawebsite pedu pane information yezvinhu zvizhinji zvatinoita, maevents edu atinoita nemaevents atakaita. Vanhu vazhinji vari kubatsirikana chaizvo nezvidzidzo izvo tinounza paAdei. Tinokumbirisa kuti muve member yeAdei. Tino makategori akasiyana siyana membership. Tinoda kukurudzira kuti dai majoina aday tive pamwe chete. Kunyanya, rambai muchitarisa website yedu. Pane zvikuru zvikuru zvatiri kuzoanaunza munguva inoteera. Asi kuti muzvione, munofanirwa kunge muri member dzeAdei. Tinokukurudzirai kuti mujoine aday.
Mune unhengo hwakasiyana here muAdei?
Tine mamembership edu akasiyana siyana. Tine yemastudents, tine yemaaffiliates. Tichizoita vamwe maprofessionals nevamwe maentrepreneurs nemasponsors. So pane makategori akasiyana munhu anosarudza kategori inomufita. Kunyanya aday tinoda kuti vanhu vauye. Donzo redu nderekusangana nevamwe nekutaura pamwe chete nekudzidzisana. Vazhinji have benefited from attending our webinars.